Mukomana akatisiya anonzi Thomas Mbusa.
Saka mukatuzoti chii chaizvo chakaitika vatorima kuna mukoma Thomas?
Thomas akati akudzokera kubasa kwake anosenzera kunonzi kuKennedy. Saka anenge akadzikira panzvimbo isiri iyo paaifanira kunge achidzikira. Saka akazodiscover adzika kuti adzikira pasipo. Saka akutanga kufamba manje kuti ainde kune imba yacho naye anosenzera kwaanosenzera musango imomo kunonzi kuKennedy. Ndopaakaita masanga kuruma kunoita shumba. Inongo juma padhuze pokuti zvinonetsa kuti unge ungati ungairongera sei. Saka akaitwa akarwiswa neshumba ari pamufambo wokuinda paanogara.
Shumba idzi dzana dziri ngani?
Inotaridza kuti yanga iri 1 vakasvika pana hangu kusvika pasport paakaurayirwa. Asi vakasvikapo vanonga vachitaura kuti inenge yanga iri 1.
Akabva afira panzvimbo here kana kuti chii chakatora nzvimbo?
Akafira panzvimbo, but iyo zvayakazoita yakamuzvuzvurudza kubva payakamurayira. Ndomva yanomuviga payakamuviga. Saka unoziva shiri idzi dzinonzi mavouchers nechirungu idzi dzine a very sensitive sense of smell. Saka kana pangoitika chiitiko chakaita seichocho, dzinobva dzakasvika kuidentifya kuti pane zvinenge zviripo zvinenge zviri nani. Saka haina kumudya shumba yachona, but chakangoitika ndechokuti yakamuuraya ndokunomusiya paakamusiya. Saka shiri ndodzaadzaa kudya mavouchers iyaya.
Akazokwanisa kuwanikwa mutumbi wake kwapera nguva yakareba sei?
After 48 hours, ndozia tichitaura kudai baba vake vakashaya. Saka vaizama kumubata kuti vamupe meseji yekuti baba vashaya. Saka mukoma wacho naakatouya nokunonzi kutieteko kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vese. Saka only to discover kuti munin'ina wake time iyoyo naredio yanga isingakwanisi kupinda yaanosevenzera because hakuna network dzemafoni. Saka after 48 hours akazowanikwa. Saka angowanikwawo zvokuti vanga varipo pachiitiko chacho navari kutaura kuti anga aryiwa namavouchers.